Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 6 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinorwadza kuti bari maturira araita mutongo rangotura mutongo nekuti chete varuda kungoparadza chete vanhu veMDC.
Nengo dzeMDC tinhatu dzinobatwa nemhosva yekuponda mupurisa Inspector Petros Mutedza makore mashanu apfuura mumusha weGlenview. VeCatholic Bishops Conference of Zimbabwe vanoti vari kunetsekana nekumira kwakaita zvinhu munyika.
Takaona advert yakasikuleta pasocial media ichiti yakurudawo mateachers evidia studies, theatre arts, ne tourism ndoma qualifications angu. Pandakaenda kuUZT ndakameja netheatre arts.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvofambira dhongi rakaora apo zvaenda kunotsvaga mabasa kumuzinda weSouth Sudan uri muHarare. Mapurisa ekubulawayo anotendera bato rePDP kuita musangano waro mukupera kwesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisero yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo natu dzebato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai nhasi dzabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muHarare muna 2011. Mumashoko kuvatori venhau, bato reMDC tirati rasurukirwa zvikuru nemutongo wapiwa nhasi uyu. Bato iri rati rine chivimbo chekuti nyaya iyi ichabatwa zvakare nematare uye vanhu ava vachachenurwa kana nyaya iyi yanzwikwa zvakare. Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Vashitura mutongo wavo panyaya iyi, mutongi wedare repamusoro, vachinembiri Bhunu, vawana vanhu vatatu vaine mhosva yekuponda vamutedza. VaBhunu vati kunyangwe hazvo zvisina kubuda pachena kuti ngana ndiyakapotsera dombo rakatema vamutedza, zvakazokonzera kuti vamutedza vafe, zviri pachena kuti vatsigiri veMDCT ava vaiva nechinangwa chekuponda, sezvo mumwe mufakazi akapa umboo pakutongwa kwenyaya iyi akati akanzwa mumwe munhu achidaidzira kuti mapurisa arohwe sezvo achidyidzana nebato riri kutonga reZANU PF. Vabatwa nemhosva yekuponda ava ndiva Last Mayenge hama, avo vaimbova nhengo yekomiti yepamusoro muMDCT, vatungamira emadzokere, vano vekanzura mukanzuro yeHarare pamwe namuzvare Yuvhoni Musarurwa, vano venhengo yeboka revechidiki muMDCT, vaFinias Natarikwa, avo vanoshanda semutyairi muMDCT, vabatwa nemhosva yekubatsira muzvare Musarurwa navamadzokere kubva panzvimbo yakaparirwa mhosva iyi mushure mekuvatakura nemotokari pakaitika kurwisana pakati pemapurisa nevechidiki veMDCT. Vamwe vatatu vanoti vaEdwin Muingiri, vaLazarus Mayenge hama navaPaul Rukanda vasunungurwa, sezvo zvanzi nedare hapana humbo hunoratidza kuti vaivepo pakapondwa vamutedza. VaRukanda vaudza Studio 7 kuti havazi kufara nemutongo waturwa nedare.
Kurwadziwa ndiri kurwadziwa, kunyange zvangu ini ndanzi ndawanikwa ndisina mhosva. Zvinorwadza kuti bari maturira araita mutongo rangotura mutongo nekuti chete varuda kungoparadza chete vanhu veMDC. Handizivi kuti imhosva here kuva munhu weMDC mukati menyika ino.
Pakatanga nyaya iyi paive neva sungwa makumi maviri neva pfumbamwe, asi vamwe makumi maviri neva viri, vakawanikwa vasinawo mhosva pakanzwi kwanyaya iyi. Gweta revasungwa ava, amai Beatrice Mutetwa, vaudza Studio 7 kuti vanhu ava, vachadzoka kudare nemusi wechina, kuti patange kuzeyewa chirango chavo. Vati kusvika izvi zvaitwa, havana zvakawanda zvavangataura nevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa emubulawayo nasi anonzi ashandura mwoyo akazobvumidza bato rePDP rinotungamirwa navatendai viti kuita mhemberero dzaro muguta iri mukupera kwesvondo. Kunyange hazvo nezuro mapurisa aya akanga arambidza bato iri kuungana. Mutauriri wePDP vaJacob Mafume vanoti mapurisa akanga avapa zvikonzero zvisina maturo mukuvanyima mvumo izvo zvakanga zvoita kuti vaende kumatare edzimhosva. Ngatinzwei hurukuro yataita navamafume pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi, musangano wedu wanga wasangana nenhumbira tsime dzemapurisa ekuBulawayo. Angati iwo hatifanigwe kusangana, asi vanhu vezano vachingosangana pavadira nemadiro ajojina. Asi musangano wedu wabvumidzwa kuenda mberi, toda kutozivisawo vanga vachida kuuya vatakainvaita madignitaries kuti ngavarambe vachiuya. Tangata kuindisa kukoti nyaya iyoyo kumatikare edzimhosva, asi nhundira tsime dzekumapurisa dzabva dzadzosera mashoko avanga vambotaura, vakabva vatibvumidza kuti tisangane neuwandi hwedu. Iyi inongori anniversary, tichange tichicelebrata kuumbwa kwesangano redu nekutsvaga kuti Zimbabwe tovaka sei pamwepo nevamwe nemamwe mapati kuenda mberi.
Mapurisa apa here zvikonzero zvaita kuti vashandure pfungwa dzavo?
Havana kupa chikonzero chaita kuti vashandure pfungwa dzavo, asi chachiripo ndechekuti pfungwa dzavo dzanga dzisingapindiri nebumbiro remutemo. Musangano wedu wePeople's Democratic Party wakavapa tsamba yekuti todakisa musangano uyu mwaka yakapfuura yakawanda zvikuru. Ivo vobva vangoti mazuva mashumanene asara kuti tichiungana, mari dzagadzirwa, mavhenyu abhukwa, zvese taa kuti toda kucelebrate anniversary yedu, vobva vati aiwa tiregerai kutamba kudaro. Zvisina kana mutemo, hazvibvumirwi paconstitution, hapana kana anozvibvumira. Zvinhu zvavanga vangoita nje.
Zvii zvingatarisirwa nevanhu vangauya pamhemberero dzenyidzi?
Tichange tichipembera kuumbwa kwesangano redu rava negore, tichange tichipa vanhu masolutions ekuti tiri kuindira mberi dzinoti shurushuru muchishona, ekuti tiri kuindira mberi sei.
Avanga vari mutauriri webato rePDP vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Munyori mukuru wesangano reCatholic Bishops Conference of Zimbabwe, Father Frederick Chiromba, vanoti semakereke vari kushushikana zvikuru nemamiriro aita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Vachitaura nenhepfenyuro yeVatican Radio, Father Chiromba vanoti kusabuda pachena kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti ndiani achatora chigaro chavo kana vasiya basa kuri kukonzera kusagadzikana munyika. Vatiwo munyika mave kuda nhaurirano dzemapato ose pamwe nemakereke. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Father Chiromba.
Tichitarisa nezvematongerwo enyika, zvikuru sei mazuva achangopfuura tikungoona mane mhirizhonga vanhu vachingoratidzira zvichiradzo pamwe kusagutsikana. Nokudaro isu vesangano zvinhu zvinotibatawo, asi panguva imwe chete tinoona kuti basa rinoda kuitwa munyika harisi rehurumende yoga, sezvinobatawo nyange vatungamiriri vemachechi, zvakaro nyange vatungamiriri vemacivil society. Kuti zvinhu zvikanga zvasvika pakadai zvinoda kugadziriswa. Saka masangano ari mushishiwo rokuedza kuti aitawana zvinoita kuti zvinhu zvidzikame, nyika ive nerugare, uye vanhu vavo vanogutsikana parege kuva nemhirizhonga iyoyi. Nokuti kana paine mhirizhonga, nyange kubudirira kwenyika kunoti netsei, zvinotoda vanhu vakagarika zvinhu zvichigadzirwa. Ndokuti nyika ibudirire.
Nepfenyuro yeVatican iri kutiwo imi muchitungamiri vemachechi muri kuti panenge pakuda utungamiri hutsva, nekuti vamugabe pamakore avasvika aya vanenge vati kurei, mungatsanangura ipapo?
Masangano akaburitsa gwaro muna 2015, asi kutsanangura kwavakaita ndingati hazvina kubuda sekufunza kwamakaita ipapo. Havana kudoma mazita kana kuti, asi kuti masangano akangoti mugwaro iroro panongoda leadership renewal, panoda mafungiro matsva ekuti zvinhu zvive zvinogadzirika.
Munyori mukuru wegungano reCatholic Bishops Conference of Zimbabwe, Father Frederick Chiromba, vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Zvikoro zvavhurwa nhasi munyika. Vamwe vana vechikoro pamwe nevamwe varayiridzi vachinzi vakundikana kuenda kuzvikoro zvavo. Sangano revarayiridzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti raitawo ongororo muzvikoro rakaona kuti vana vanosvika zvikamu makumi matatu kubva muzana ndo chete vakwanisa kuenda kuzvikoro zvemabhodhingi zviri kumaruwa, kuchitiwo zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana zvevana vanopinda muzvikoro zvekumaruwa ndo vakwanisa kuenda kuzvikoro nhasi. Mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti chikonzero chikuru chatadzisa vana pamwe nevarayiridzi kuenda kuzvikoro nhasi inyaya yekunetsa kwemari. VaMasaraure vanotiwo varayiridzi zvikuru nhengo dzavo dzinoshandira kumaruva dziri kutyisidzirwa nevezvematongerwo enyika, dzichinzi dziri kuda kubvisa hurumende nechisimba zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nesangano ravo mwedzi wapera. Tabata vaMasaraure kuti vatsanangure.
Nhasi pavhurwa zvikoro, vana vazhinji vakundikana kuwike vachiuya kuzvikoro sekutarisira kwatatichiita. Kumaboarding schools ari kumaruwa, mamission schools, 30% yevana on average pakutarisa kwaitwa negungano redu ndo yevana vakwanisa kuuya. Kune mamwe maday schools wo ikumaruwa, 65% yevana ndo yakwanisa kunge vachiuya. Tichitarisa maaverage yezvikoro zvatatarisa, tichitarisa zvikoro 10 maboarding schools per province, 10 maday schools per each province. Matichawo zvakare mamwe anga achikundikana kusvika kumabasa nenyaya yekuti vari kushaya mari dzavo mumabhanga. Besalari yavakawana musi wa 2 September vamwe vanga vachingogwisana nekuti dai vawana mari vakwanisa kuenda kumabasa avo. Tatarisawozve dambudziko rimwewo ranga roitika kuti vanga vaendako vacho kubasa vasvika nekushungurudzwa. Vamwe vari kutaura nyaya dzekuti vari kushungurudzwa nevanhu vemunharaunda dzavanogara, especially mamembers vedu eRural Teachers Union of Zimbabwe, vachipomegwa mhosva yekuda kushanda nemamwe mapato kubvisa utungamiriri kutonganisa.
Zvikonzero zvipi zvatadzisa vana varayiridzi? Tanzwa kuti vari kutadza kutora mari dzavo kumabhanga.
Vabereki vatakwanisa kutaura navo nevamwe vana vanoti ivo havasi kukwanisa kuwana mari dzemaschool fees. Kune vamwe vari kumabhodhingi havasati vawana mari dzacho dzemafees, vachiri kumhanyamhanya vebishi rekutsvaga mari kuti vawane. Vamwe vari kutoo mari dzavanadzo dziri kumabhenga, vachiri kungotsvaga kuti vaone ine mari inobatika kuti mwana akwanise kuenda varimisi akatakura kuchikoro. Ndosikonzero zvavanyopiwa nevana. Asi vana vekumaruwa vazhinji tanzwa dambudziko riri rinyaya nhamwe yekutosha chekudya nedzimwe dzimba.
Ko, panyaya yekutyisidzirwa kwevarayiridzi matanho apa muri kutorawo sesangano?
Tanyanyo kurudzira vose vataura nyacho kushungurudzwa kuti varipote kumapurisa aripezvo navo. Izvo zvinodzwa muwacho wangu achiti vanotya kuti vakaripotera vanhu vacho zvinhu zvinozovawesa. Takumbunyorera zvakare kuna vachihuri kuti vaite sepa kubasa ravo rekuchengetedza vadzidzi. Takataura zvakare neministry yeeducation kuti iwanewo matanho aingatori kuti ione kuti vashati vayo vari sefi. Takanyora gwaro kupariyamende uku.
Mutungamiri werural teachers union of Zimbabwe Vaobet Masara ureva ari parunare kuhwedza nestudio 7. Vamwe vechidiki vaviri vanga vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship vaita hurukuro yebudiriro mumatunhu nekodzero dzevanhu pamuzinda weAmerica muHarare nhasi. Vaviri ava Igweta Muzvare Tariro Tandi navaVivid Gwede vanoshanda nesangano reZim Rights. Kuti tinzwe zvizere, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata vaGwede.
Chirongwa chatanga tinacho nhasi changa chiri chokuti sezvo takanga tiri pachirongwa cheMandela Washington Fellowship takanga taenda mhiri kwenyika chidzidza maererano nemabasa ari kubatwa nevamwe chindaa nezvatiri kubatawo muno muZimbabwe kunyanya-nyanya zuva ranhasi achitaura nyaya dzekodzero dzevanhu nenyaya yebudiriro.
Pane zvabuda pamusangano wenyu uyu ndezvipi zvingashande? Mapedza kuziya, pane here zvamaona zvingashande munyika? Pane zvamakadzidza ikoko uno uyezve pane zvamuri kuona madzokera kuZimbabwe?
Pane zvakati wandei zvatataura nazvo zvinenge zvichishanda kusanganisira nyaya yejekerere. Jekerere mutongi watinenge tinawo nekuti vanhu vanzike mune zvavanenge vachitaura. Tichitaura maererano nenyaya yebudiriro yenyika. Tataurazve maererano nenyaya yetechnology yekuti nyika dzakaita sana America dzaakumberi maererano nenyaya yetechnology. Ndezvi zvatingadzidza zvakati wandei pakushandisa technology, zvingave mumabazi ezveutano, zvingave mumabazi ezvedzidzo, kana kutoti mukungoti upenyu hwedu huve huri nani. Ndezvimwe zvinhu zvatange tichitaura nezvazvo izvozvo. Tataurawo maererano nezvemapoka anoshanda ari mumatunhu akasiyana-siyana achiita nyaya dzebudiriro kuti vangashanda seiwo, vangakwanisa kushanda seiwo nevamwe vemabhizimisi vanenge varimo kuti vanzwisane vaite mushandira pamwe panyaya yekuti nharaunda dzavari dzive dzinge dzichibudirira. Tataurazve maererano nenyaya yekukosha kwekuremekedza atingati mabazi akasiyana-siyana mukati mehurumende kuti ashande achi mabasa avo achinga achirespektwa kana kuti achiremekedzwa kuti avo kana vari vezejudiciary kana kuti vari vematare mabasa avo ange achiremekedzwa akadaro pasina kuti vanenge vachivhiringidzwa pakati nepapapo. Tataurazve maererano nezveupfumi.
VaVivid Gwede vanoshanda nesangano reZim Rights vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Kanzuri yeHarare ichishanda nemasangano anoshanda akazvimirira, hurumende nemamwe makambani yatanga chirongwa chekusimudzira mamwe makirinika ayo kuti ave zvipatara zvepamusoro izvo zvichaderedza uwandu hwevarwere vanoenda kuzvipatara zvikuru zvakaita seHarare Hospital pamwe neparenyatwa Group of Hospitals. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chatanga pakirinika yemabhuku iyo iri kuvandudzwa kuti ive nemibhedha yekuchengeta varwere kusanganisira madzimai akazvitakura, madhokotera anovhiya vanhu, kutora maX-ray nemascan nezvimwe zvizhinji zvinoitwa kuzvipatara zvikuru zvakaita seHarare neParirenyatwa. Mukuru anoona nezvemabasa eutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti kanzuro yakaona zvakakodzera kuti isimudzire makiriniki kuti ave zvipatara kuti vanhu vakwanise kurapwa munzvimbo dzavanogara kwete kutora nguva vachienda kuzvipatara zveHarare kana Parire Nyatwa. Harare haina chipatara chiri pamusoro pemakiriniki, nekudaro makirinika ayo ese anoendesa varwere kuzvipatara zveHarare kana Parire Nyatwa. Izvo zvinofanira kunge zvichitora varwere kubva kuzvipatara zvematunhu kana kuti maprovincial nemadistrict hospitals.
Vazhinji vanototi kana vabva kubva pakliniki vakutoendeswa kugomo kana kuendeswa kuParire Nyatwa. Uku vanosvika vachinonosangana nevamwewo vabva kune dzimwe nzvimbo, nokuti kugomo nekuParire Nyatwa inzvimbo dzinorapwa vanhu nemaspecialists. Asi zvimwe zvirwere zvavo kana zvimwe zvinoda kunoitwa izvo hazvide kunge zvichiendeswa kupi, kumahospitari akadaro. Saka takazofungazana rekuti hatingakwanisi here kutsvaga chipatara chiri pakati nepakati pekugomo nekliniki chiri pakati chinokwanisa kuita zvinoitwa ikokoko zvisingade maspecialists.
Vachonzi vanoti kirinika yemabhuku yatotanga kuita zvinoitwa kuzvipatara zvepamusoro, uye panopera mwedzi uno kirinika iyi inenge yafanana nezvipatara zvemumatunhu.
Ndosaka takazouya neprojekti ino yekumabhuku yekuti ngatiitei chipatara chiripo ipapo chinokwanisa kuitawo macesarean section, chinokwanisa kurapawo kunyanya kumaternity, chinokwanisa kuitawo kuti vaitwe masikani madzimai, madzimai atorwe maxray, vana vaitwewo maxray, paitwe zvinhu zvemulaboratory matest anoitwa anga achiitwa mucommunity.
Gurukota rezveutano nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana Dr. David Parire Nyatwa, avo vakashanyira kirinika yemabhuku, vakati zviri kuitwa nekanzuro zvakanaka chose, uye ichi chirongwa chinofanira kuitwa Kubulawayo nemamwe madhorobha.
Kana mwana achikoka ruoko kana kuti aminyuka ruoko ari kukuwadzana, mwana iyeyo kuti auye kuzoitwa x-ray kuHarare Hospital, it's really unnecessary. It takes a long time and they queue up there and takes everybody's time, the mothers and so on. So we want those services, my x-rays iyayo, to be in Kwadzana. We want those services to be at Muzilikazi Clinic.
Kuvandudzwa kwekliniki yemabhuku kuchatora mari ingangosvika miriyoni yemadhora, uye mari iyi yakaunganidzwa nekanzuro yeHarare, masangano anoshanda akazvimirira akaita seZim Health neHigh Life Foundation pamwe nekambani yeLafarge Cement. Vachonzi vanoti chipatara ichi chichange chave kushanda kwezuva rese chiinana chiremba nguva dzese, uye bazi rezveutano pamwe nechikoro chana chiremba kuUniversity of Zimbabwe vachabatsirana namazvikokota munyaya dzeutano zvekuti panenge pasisina chikonzero chokuendesa varwere kuHarare kana kuti kuParire Nyatwa. VaEmmanuel Gasa vesangano reAIDS and Arts Foundation iro rinoshandira munharaunda yemabhuku vanoti zvaitwa nekanzuru kurerutsira varwere munzvimbo iyi.
Chirongwa chekuparwa nekanzuro ichi chakanaka zvikuru, tinozvigamuchira, chatouya nepanguva chaiyo chaiyo inodikanwa kuti zvinhu zvinge zvichiitika.
Dr. Chonzi vanoti makirinika eHighfields kuwadzana neHeathcliff achasimudzirwa kuva zvipatara pachirongwa chekanzuro chekuvandudza nekusimudzira mabasa eutano muguta reHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaPetro Poroshenko vaudza nhengo dzedare ravo kuti mubatanidzwa wenyika dzemuNATO vakakosha zvikuru kunyika yavo. Mashoko emutungamiri wenyika yeUkraine aya anonzi nevamwe anogona kukonzera kusawirirana kwakanyanya nenyika yeRussia, iyo inova makara asonane nenyika dzemuNATO dzinosanganisira America nenyika dzakawanda dziri musangano reEuropean Union. Ukraine haisati yanyorera hayo NATO kuti inoda kuva nhengo yemubatanidzwa. Vanhu vazhinji nhasi vafambira dhongi rakaora kumuzinda weSouth Sudan muZimbabwe uri kuBelgravia mushure memashoko atenderera padande mutande reFacebook pamwe neWhatsApp kuti muzinda uyu wanga uchizotora vanhu vanoda mabasa kuti vaende kunyika iyi. Nyika yeSouth Sudan haina kugadzikana sezvo muguta guru renyika iyi muchigara muine hondo pakati pehurumende nevakaipandukira. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvoitwa nevana veZimbabwe zvinoratidza kuti upfumi hwaenda kumawere. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda nhasi vafumobata jongwe muromo wakananga kumuzinda weSouth Sudan muHarare vachinotsvaga mabasa. Asi vakawanda vabva vachiridza tsamwa sezvo mashoko ekuti pange pachida kutorwa vanhu kuti vange vachipinda mabasa angare emanyepo. Asi akaandike kuti anga vanhu vachiita chipatapata chekuenda pamuzinda uyu sezvo vana mukoti vakambonyeperwa kuti kwaita mabasa muna chikumi vakaendawo kumuzinda uyu. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa wakati kunyange zvazvo hurumende yange yazivisa kuti vari kushanda neSouth Sudan kutsvagira vanhu mabasa, kusvika pari zvino hapana chibvumirano chatichaitwa. Mumwe wevanhu vapuma dova vachienda kumuzinda weSouth Sudan ndivaSamson Chitema, avo vati kunyange zvazvo kuSouth Sudan kusina kugadzikana kuri nani pane kugara muZimbabwe.
Sudan chero kune hondo zvako zviri nani techingo zvengawo mabara aya bati zvichitsvaga yeduchi mari tiriko.
Muzvare Miriam Mugodhi, avo vange vachiratidza kurwadzwa zvikuru pamwe nekushupikana, vati vange vatofunga kuti mudzimu wavaona sezvo vaine magwaro anodiwa.
Takaona advert yakasikuleta pasocial media ichitiri yakurudawo matichas ereligious studies, theatre arts, ne tourism ndoma qualifications angu. Pandakaenda kuUZT ndakameja netheatre arts, RS ndakaita futi ndikaita tourism. Saka pandakaona advert ndakatoti regei ndimhanye ndinoona. Izvezvi kusvika apa tiri kuona kunzi ndezvekunyepa, apa takaspenda mari yakawanda. Izvezvi ndakaona ndiri kubhulawayo ndikirikina advert.
VaPeter Museve, avo vakaita zvidzidzo zvemasters, vaudza Studio 7 kuti mamiriro aita zvinhu munyika apa kuti vanhu vaenda havo kuSouth Sudan uko kunogara kuchirira pfuti.
I'm a holder of a masters, but tirikosvika tiri kudzimba. Takanga tatozvipira kuenda kuSudan kune hondo, kune chii, tanga tashinga tikati regai tiende.
Kunyange zvazvo nyika yeSouth Sudan ichitevedzera tsika dzechiMuslim, Dr. Petsai Ruhanya vanoongorora magariro evanhu pamwe nezvematongerwo enyika vati vana veZimbabwe vazhinji vacho vanotendera muchikristu havasisina hanya nekwavanowana mabasa.
Vanhu vakukwanisa kuita anything, ndosaka ndizoona vanhu vachiitwa zvetrafficking because vakuinda kumacommunities ari risk nenyaya yedisparation.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kudzika mitemo inokwezva vemabhizimusi vekunze nekuti nyika yaenda kumawere.
Hurumende inofanira kuve nezviga kana kuti mitemo inokwanisa kuvandudza upfumi kuti pange pane mabasa.
Mashoko ayatsinirwawo nemunyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo, avo vati vashandi vari pamabasa havasi kutambiriswa mari dzemihoro uye makambani akawanda ari kuramba achivharwa.
Zvinotiratidza kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka munomu. Saka kwatiri zvinoratidza kuti vanhu vari kutsvaga zvokuti vangararama sei. Pane ngozi yokuti vanhu vanogona kungoti even kusina tambova nedambudziko rokuti vanhu vakambovharidzirwa kuKuweti nguva yapfuura.
Mutungamiriri webato rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti zvakawanda zvinoda kuitwa nehurumende kugadzisisa nyaya dzezveupfumi.
That way we need an imaginary handout. Izvazvi kune kuitwa nezanu PF because zanu ita basa rekutuka dzimwe nyika nekurakasha vanhu, but pandodiwa an imaginary recovery plan or a macro plan.
Vachitsvaga rutsigiro pasarudzo dzemuna 2013, bato rezanu PF rakavimbisa kuti richaumba mabasa anosvika mamiriyoni maviri. Asi kusvika pari zvino makambani ari kuramba achivharwa zvichisiya vazhinji kunyange vakadzidza vasina chekubata. Mutungamiriri wenyika waRobert Mugabe vanoti nyaya yezvirango ndiyo iri kupa kuti Zimbabwe itadze kugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
These illegal sanctions continue to inflict economic deprivation and human suffering.
Chiri kukonzera kuti zvinhu zvirambe zvakaomera nyika inyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Zvirango izvi zvakonzera matambudziko makukutu kune vana veZimbabwe.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vaMugabe ndiwo ari kutadza kutungamirira zvikuru vachitadza kugadzirisa nyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa cheLive Talk, The Connection, na 8:00 PM tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp namba inoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Nhengo dzeMDCT nhatu dzinobatwa nemhosva yekuponda mupurisa Inspector Petros Mutedza makore mashanu apfuura kuGlenview. VeCatholic Bishops Conference of Zimbabwe vanoti vari kunetsekana nekumira kwakaita zvinhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.